isu tiri pachena takagara tataura kubva pakatanga gore rino kuti chinangwa chegore rino chinangwa chedu chakanangana nezvinhu zvishanu tatingataura kuti ma big fights nyaya yokutanga yatakataura takati nyika inokuti igadziriswe inoda kudzorerwa muutungamiriri hwevanhu epeople's government vanhu zvavakavhotera muna 2018 vadzokere ikoko tivaremekedze zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo saka ndochokutanga tite restoration yelegitimacy zvakavhotiserwa navanhu chechipiri takatofanira kugadzirisa mararamiro anoita vanhu malivelihoods izvi zvinogadziriswa tagadzirisa nyaya yekushaya kwechikafu ike zvino vanhu vari kunonga sosve nemuromo vanhu vane matambudziko akawanda kuti matambudziko iwayo apere tinoda kuti tinge tichiongorora kuti tingaita sei kuti tinge tichifambisa upenyu hwevanhu vanhu vange vachifamba zvakanaka kunyanyanyanya nyaya yekushaya chikafu kunyanyanyanya munotiziva kuti 8.2 million people havana chikafu mumaruwa hamuna chikafu vanhu vanoda chikafu chavanopuwa takatotaura kune dzimwe nyika kuti hunzai chikafu chengawose mananga hapana risina mhodzi hatina basa nokuti munhu ndewebato ripi munhu ngaapuwe chikafu chisashandiswa pane zvematongerwo enyika munhu ngaapuwe mbeu isashandiswa pane matongerwo enyika munhu ngaapuwe us dollar muhomwe mushandi nyaya yemalivelihoods kwete kupa vanhu mabond note kana kupa vanhu mari yakaparara mari inoshisha mari inoexpire nyaya yechitatu takati nyaya yemarights nyaya yemafreedoms yakakosha tigadzira ipapo tikutarisira zvakanyanya kuti nyaya dzokuti vanhu vanoabdakta vanombunyikidzwa vanhu vanosungwa zvisina inotsarukano vanhu vanovhiringidzwa izvozvo hatiwirirani nazvo takati zvinhu zvoda kuti zvirwiswe uye tiri kuita zvakawanda kuzvirwisa chechina inyaya yeuori muri kuona uori huri kuitika munyika muno hunoda kugadziriswa uori ihwohwo uori hwasvika pakaoma pekuti ivo vakuru chaivo chaivo veuori vari kuonekwa ndo vari muhurumende mukaona kuba kuri kuitwa mari iri kudyiwa semushonga usina kana chipimo zvinoda kuti zvigadziriswe kunyanyanyanya mabirwo akaitwa zvinhu zvecovid zvinoratidza kuti nyika yaparara zvinoda kugadziriswa izvo chekupesira inyaya yebumbiro remutemo isiri kuti bumbiro remutemo rinofanira kuti ringe richigadzirwa ringe richivandudzwa kwete kuti ribve rapatsanurwa zviri kuitwa ngatirei nealignment kwete amendment ngatiitei kuti zvakawiriranwa nevanhu zvinge zvichiiswa mubumbiro ndo zvinhu zvatokurwa nazvo
kune vamwe senyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika vari kuti pasvika nyika apa pakuchida kuti zimbabwe idzokere pane zvakaitika muna 2008 apo mdc yakabvuma kuita mushandira pamwe nezanu pf imi munoona senzira yakanaka herei
haisu hatidi kupedza nguva nezvakawanda ndosaka makaona tichitaura kuti tinoziva kuti kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe ndosaka muchiona vanga vachishanda nesu vanoshanda nesu vari kungozvitsaura igungwa kariri kurasa marara igungwa kariri kusvipa tsvina iyi munozviziva kuti hazvibatsiri kutinge tichipedza nguva tichiita kutungana kwembudzi kana kuti kupikisana nekuti anofanira kutungamira ndiani tichita masquabos okuti anofanira kupinda ndiani vanhu vachitambura dambudziko guru renyika nderokuti vanhu vari kutambura uye toita sei kuti iende mberi saka kuti tizviite izvi tiri kugadzirisa nyaya yekuti nyika yedu ive neudzamu ive neunyararo hatingaiti mapurisa anotambura kunonga sosve nemuromo hatingaiti mauto anotambudzika nyaya yemukoro wavo hatingaiti manesi anogara achingoridza mhere hatingaiti maticha anongoridza tsamwa achidzidzisa kana kuvhuna choko hatingaiti vashandi vanogara vasina mukoro chaivo nechirevo vanoshanda sei vanoshanda chaivo ndo vanotambura vasingashandi ndo vanodya vachiguta nokuti vari kungomora zvavasingashandiri saka izvozvi izvi tiri kuti kuti zvigadziriswe zvese hapadi kungonzi tadzokera kumubatanidzwa nokuti kune kuri kubatana kumeso takati kunodikwa transitional mechanism kana kuti chimwe chikamu chinombofanira kubata simba munyika ndozvatakataura tichiudza sadak zvatakaudza vana varamaposa vana vamasisi vatungamiriri vese vana vanyusi vekunana mozambique takati kunoda kugadziriswa nyaya yemuzimbabwe iri kuonekwa senyaya yesadak iri kuonekwa senyaya yeafrican union mutibatsirewo isusu tichizvibatsira onai zvakaitika pamalawi vakafambisa zvinhu zvakanaka kuti sarudzo dzakaitwa dzikaremekedzwa mauto nemacots matare ezimhosva akaremekedza zvido zvevanhu izvozvo ndo zvatoda kuonawo zvichiitwa muzimbabwe asi kuti zviitike panodikwa zvatakataura paya kuti tidzokere kugutsa ruzhinji tidzokere kunyaya yekutungamirira kunobva muvanhu tidzokere kumasimba evanhu tidzokere kuvhoti yevanhu tidzokere kuzvido zvevanhu tidzokere kurusununguko rwevanhu izvi zvinoitika sei tinoita inonzi return to legitimacy and democracy takaita document rinonzi reload Kuzikore nyika ndere, chii chaita kumusoro uteme. Isa atidi kunorapa mopo, tisina kurapa chikonzero, tika rapa ronda, atina kurapa chiruwele. Chiruwele chinofana kuwani kwa mtsinga muropa. Chiruwele chiri munyika e-governance, utungamiriru wakaora, leadership ya kutaza. Tika gazira ipa hapo zofa, ramwano di economy asisi not e-governance. Inyae sarudzo zakaora, nukupokana, nukubengana, nukusanzwisana kutichenga ose, managa panarisina ose. Uye kutizuanza zinokezari. Uye kutirivi mpimbira kumbori mwechete. Izo zotadaro toti gazisa mtuzizi noda kituwa kugazirisa nyika yende mberi ma reforms anodikwa mnyika doche chipiri ma reforms atinoda ndiye ma elections ma reforms atinoda ndiye kutu politics edu zine kwa sei culture edu ye governance zine kwa sei basare ma police edu nderei basare ma uto nderei basare ma ruwa ma zishedu nderei basare ma sabuku nderei basare munu wese mugari wa Zimbabwe nderei munu wese ani mfaro munuweza ani kugazikana kwa kanaka, munaziwa kutikana achisaru za batu raki, akusu kufa, kusasigira batu na usingani, munafana kwa ni mfaru, nerusununguko, tapeza saruzo, to wirirana, to batana maoko, to farirana, to nyemwirirana, to kwazirana maoko, to inda mberise nyika, to baku maslogan, to inda kuikonono, to baku politics, to inda kubusiness, to baku uomeru wakwe zunu, zunu zedu zifambi za kanaka, tishienda mberi takada.
Tinotenda vachamisa nekuva nemukana wokutsanangura zviri kuitika nemaonero enyu pakugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe.
Tinotenda shoko rangu guru nderekuti hakuna nyika inogadzirwa vanhu vasiripo, hakuna munhu anogerwa asipo. Chikuru ndechekuti tiri kuuya ikoko kumamisha, vanhu ngavagare varimo vachiziva kuti rusununguko rwakuuya. Mukaona hore iri musoro mumakore umu. Iri musoro kudenga uko iri kurakidza kuti mvura yakuda kunaya. Vanhu ngatigadzire magejo, vanhu ngatigadzire mombe nezvipani, vanhu ngatigadzire mbeu, vanhu ngatigadzire mufaro, vanhu ngatigadzire kufambira mberi nerusununguko. Zvinouya chete tabatana pamwe chete. Ndosaka takati nekozero sevana veZimbabwe kubatana pamwe chete. Hamusatarisa zvimwe zvese izvi zvemvuri unouya uyu, zvinopfuura, hakuna chisingapfuuri. Zvese zvokunze MDC yazodai, vanhu vanoziva bato ravo, rakabatana, rakasungana kuti nkenkenke kubva kumaruwa kuenda kumadhorobha. Ndosaka muchiona taita chazezesa chokuti vazhinji vari kutya kana kushanda, kuti oshanda sei, nekuti vari kuona kuti tiri chiedza. Hazvichiredzi hachikundwi nerima. Izvinoziva kuti makata ese anoshora materu, mvura bvongo dzeke inogara. Zvese zvakaoma kudai makata atiri kuona anoshora mumateru, tamirira materu, nyika yakabatana.